Mumiririri weAmerica muSouth Africa vaBridget E. Nezuro vakapomera nyika iyi mhosva yekutengesera Russia zvombo muchivande zvekushandisa muhondo yayo neUkraine izvo zvavakati zvakatakurwa nengarava inotakura zvinhu Lady R iyo ine chekuita nekambani yakatemerwa zvirango. Ngarava iyi inonzi yakamira muchivande pachiteshi chengarava chiri pedyo neguta reCape Town muna zvita gore rakapera. VaBridget E. vakati America ine chokwadi chekuti midziyo yemauto yakaiswa mungarava Lady R ndokuendeswa kuRussia. Vachitaura nevatori venhau nezuro vaBridget E. vakati kubatsira kweSouth Africa nezvombo kuRussia inyaya yakakura uye havaoni sekuti yati yagadziriswa kusvika pari zvino.
The arming of Russia by South Africa with the vessel that landed in Simonstown is fundamentally unacceptable. We are confident that weapons were loaded onto that vessel, and I would bet my life on the accuracy of that assertion.
Asi mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa vakati ongororo yekushanya kwengarava yekuRussia iyi kumuzinda mukuru wemauto enyika yavo yakanga yatoparurwa mushure mechitiko ichi vachibatsirwa nenyanzvi dzekuAmerica. VaRamaphosa vanoti izvi zvakaitika vaBridget vasati vataura kumusangano wavo nevatori venhau nezuro. VaRamaphosa vakataurawo nezuro mudare reparamende vachipindura mubvunzo wekuti zvii zvavari kuita nezvenyaya iyi, uyo wakabvunzwa nemutungamiri wevamiririri vemapato anopikisa vaJohn Steenhuisen.
The matter is being looked into and in time we'll be able to speak about it.
Hurumende yeSouth Africa yakataura kakawanda kuti haina kwayakarerekera muhondo yeUkraine neRussia, asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheTswana University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vanoti zviri kuitika zviri kuratidza sekuti South Africa yatora divi reRussia muhondo yayo neUkraine.
Kunenge kusamira zvakanaka kweukama pakati peUnited States of America neSouth Africa. United States of America yakambotumira nhume kuno South Africa kuzama kuti South Africa isatore divi reRussia kana kuti inge ichitora divi reUkraine pahondo iri pakati peRussia neUkraine. South Africa yakaramba ichiti aiwa isusu hatina divi ratinorerekera.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU PF vachiitawo zvidzidzo zvepamusoro paHoward University muno muAmerica vaKelvin Mandona vanoti vakashamisika nemashoko avaBridget aya.
Mashoko ataurwa neAmerica atishamisa, atikashamadza zvachose, nekuti taona kunge kutaura number one zvisina diplomacy kuda kuyanika imwe nyika iri sovereign. Dei ambassador kana vanga vaine maaccusation avada kuita neevidence nemaV11 avo, taatiti zvinokodzera kuti vataure neforeign affairs yeSouth Africa vane machannels avo ekuingeja imwe nyika zvisina kuvayanika kuzve kuvachiita mhere yakadai.
Munandira, South Africa yakatambira gurukota rinoona nezvekunze rwenyika yeRussia vaSergei Lavrov munyika iyi pakaitwa hurukuro dzakapomera nyika dzekumavirira mhosva yekukonzera hondo pakati peRussia neUkraine. Nyaya yezvombo iyi inonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi inogona kuve nechekuita nekudonha kwaita randi remuSouth Africa pamusika wemari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.